Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anase uri musi wechishanu kurume 29/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe mauto ari kubatsira kugoverwa kwechikafu kuManicaland. Otanga oita tanga wandida kumadzimai ari kuda kuchikafu kuchimanimani.
Yesi, azvirenzi tinotoenda kutaramba tambotedza kuzvirwa kwatova magwere tinonga. Ndiona kuti tinehomese tichisuka tina zvigayo. Ndiri vakava uri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekushaya chikafu kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi mamwe madzimai ekuchimanimani ave kuita chipfambi nemasoja ari kuona nezvekufambiswa kwechikafu munzvimbo iyi nepamusana penzara inonzi yatekeshera munzvimbo iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vekuno kuchimanimani vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda mavo, izvo zvave kupa kuti vashaye chekubata zvichitevera mafashamu ecyclone Idai ayo akaeredza chikafu chavo chose, mbatya, zvipfuwo pamwe nedzimba. Mumwe mugari wemuward 16 munzvimbo yeskyline, amai Nancy Nyamandwe, vanoti vanogara vakatarisana nemhuri yavo sezvo vasina kana chokudya. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi, amai Revai Jopa, vanoti kuburikidza nekushaya chokudya, madzimai mazhinji ave kutoita gumbo mbagumbo panze nemasoja ari kuona nezvekugoverwa kwechikafu kuitira kuti vagozopihwa chikafu pachinenge chogoverwa.
Isusu zviri kuitika zviri kutotirwadza ngekuti vana mai vakutopinda parisiki yakashata yekusiye vana baba vari vega kumba nevana vechiuye korara nemasoja kubudikidza ngenzara. Taane nguva tichifamba, kumba hakuna chekubika, saka unogumisira wautopinde paka mangekutambudzika. Vamwe vakadzi vakutohura, hamusisina chimiro chakanaka mumadzimba. Varume vakutogunun'una zvokuti misha yakawanda ichatoputsika kubudikidza ngechiitiko ichochi.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wemubhuku rekwamanzou muno muskyline Makare, uyo aramba kudomwa zita rake pamhepo. Mugari uyu ati zvakakosha kuti vagari vapiwirwe chikafu munzvimbo dzavanogara, achiti izvi zvinoita kuti madzimai asafambe mitinho yakareba yaanosangana nemasoja ovavhevhetedza kuita chipfambi.
Saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti tisanyanye kuramba takaita muzvizvo yekundoungana kudai. Tikwanise kubatsirwa tiri pachikoro pamusha. Dai vatirangarira vakatibatsira zvitine tine mazuva matatu ekuti kumba kwacho hakune kusina chikafu. Neufu kunenge kusina. Saka unotosha ndobuda ndichisiya kwakambodini. Hoya kunofambazve hakuna chatawana. Saka tinokumbirisa kuti dai Mwari atibatsira tione kurerutsirwawo. Ngoti izvozvidambudziko after dambudziko.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaCharles Manzou vanoti vave kutyira kuti dzimba zhinji dzichaparara kubudikidza nechifambi ichi chinonzi chave kuitwa nemamwe madzimai muno muchimanimani anonzi anenge achishuzhira mhuri dzavo dziri kuziya nenzara. VaManzou vanoti vave kutyira zvakare kupararira kwezvirwere zvepabonde pamwe nechirwere cheshura matongo kubudikidza nechifambi chinonzi chiri kuitwa ichi.
Chinotopararira ngokuti takatosiyana-siyana, hatitozivi kuti vanonga vachirarana vacho vakanaka here. Bhozi kundosangana imwomwo ototorwa dondo rese razare makondomu zveshuwa musaidi.
Zvichakadai, vamwe vashandi vesangano reNational AIDS Council vari muno muchimanimani avo vati havana mvumo yekutaura pamhepo vanoti vakauya nemurwi wemakondomu kuitira kuti vazopa vagari vemuno kuitira kuti vadyire zvihwitsi zvavo mumapepa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore kuti nzwe divi remasoja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas Chiripasi.
Zvinhu zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuchipinge nechimanimani mushure medutu mupengo cyclone Idai. Vanhu vari munzvimbo iyi vari kuenderera mberi vachitsvaga hama dzavo dzakatakurwa nemvura kana kufushirwa pasi, uye vamwe vanoti rubatsiro ruri kunonoka kusvika. Asi imbwa dzinofonidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa dzinonzi dzakwanisa kuwana pari kufungidzirwa kuti pane mitumbi yevanhu gumi nevatanhatu. Chikoro cheNational University of Science and Technology chiri kubatsira kuti mitumbi iyi izikanwe kuti ndeyanaani. Panga poitawo mutauro kuti chikafu chainge choshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya yanzi nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch inofanirwa kuongororwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo avari munzvimbo iyi.
Kuchimanimani zvinhu zvoramba zvichiita kuri nani. Changa chitinetsa ndechekuti tisvike kuvanhu namalorries nemhaka yekuti mabridge anga akadambuka ese. Zvino kuriko kwatasvika kunyaya the river, nzira yokubva kuskyline ichiinda kungango ndiyo yanga yakakuvara zvikurusa. Asi hoiko zvino vanhu vedu vanovaka migwagwa vasvika panyaya the river. Patasvika panyaya the tikawana vanhu vava kutoshanda ipapo. Papasvika 9 trucks dzauya nechikafu hadzikwanisi kuwambuka, asi dziripo dzimwe dzabva kungangu. Saka vanhu vanga vakazvironga vakaita bridge nomukati menzizi vachipana chikafu. We are talking about hundreds of people, men, women, navana vadiki vachitakura chikafu vachiindisa mhiri kuna matrucks.
Ko vamwe onarebo wangu akumbochema chema kuti panenge paakuitwa zvematongerwo enyika pakupa chikafu apa, zviri kufamba sei?
Iyo ndiyo isingaitiki. Vanhu vakatakura upfu nezvimwe vanga vane mota dzakanyorwa kuti Zano PF vanga vanzi nevanhu vanobatsira kuti hamungangoindi kunoona vanhu musina chamakatakura. At that point tatisati kakwanisa kuti kunosvika anything other than my four-wheel driver ane my one ton. Saka taitakurisa wenda kana ukasvika uri meya weMDC, zvatakaita meya vokuHarare nameya vokuChitare vaida kuinda, takati takurai, vakatakura vakanosvitsa. Saka iva veZANU PF vakatakuravo vakanosvitsa. Asi ngoti vamwe vanobva vati nemhaka yekuti dzakanyorwa kuti ZANU PF, hatinei neZANU PF, chataida ndechekuti chikafu chisvike kuvanhu vangava vadesperate.
Totarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kuSouth Africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwa. Huri kufamba sei urongwa ihwohwo?
Dzimwe dzakatosvika dzatova muno muchimanimani nhasi dzasvera dziri kungangu. Saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndopana vanhu vakafusigwa. Dzimwe dzasvika futi nhasi muno kuno kwamutare dzichibva kuHarare dzakasvika nezuro. Dzimwe dziri kusvika mangwana. Saka tinei tava nenzwa dzinosvika sere. Saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidzwa nokukurumidza.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunhare kuchimanimani naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe mugari wekuchipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, avanoti vave kurarama nekunonga chikafu chakasarira mushure medutu mupengo nekuti havana chekubata.
Indine vana 5 asi kutoritira vana kuri kutotambudza. Uchipinge tinoshandisa maoko pazvizvizvi zvatinoita kurima. Kuita zvokuti vatotoshandisa bhuku hakuna zvinhu zvekushandisa nekuda kwenzi mberi tikatitwarire shoma.
Muri kukwanisa here kuwana rubatsiro kubva kuhurumende kubva zvakatanga dambudziko redutu mupengo iri kana kuti cyclone Idai?
Tatambira rubatsiro kaviri. Rekutanga kwakauya mabhaketi bhati nehwandu hwedu hatakwanisa kuwana tose. Echipiri kukauya hupfu nematende nesipo zvekare hatinakwanisa kuzvipiwa tose pamwe chete nezvasingatikwani panzvimbo yedu ino.
Saka muri kurarama sei kana kusina chikafu kudaro?
Saka
munotora nguva yakawanda zvakadii kuti muunganidze chibage ichi chekuti mungakwanise kugaisa?
Zvimwe zvacho tiramapaza takuzama kufukunyura tii. Saka zvinotora nguva refu kuti tikwanise kana kuzadza bhaketi remagwere tinde zvigai.
Ko vana vari kuenda kuchikoro here?
Vana vari kuenda savamwe havasi kukwanisa kuenda nekuda kwekuti mifuya dzimwe dzichakatakura mvura inehuwandu tivakrosa vaiyo kuchikoro.
Ko mvura muri kuiwana kupi?
Izvozvo zviri kutaura chokwadi. Hatina pane sosiedu yemvura tichiwana mvura ine utsanana kudoenda chinotaimira mvura iri kunyuka pasi iyoyo. Zvibhorani zvedu zviviri zvatinazvo zvakafa.
Asi mumhuri yenyu hapana hapo akarasika nemafashamu emvura?
Aiwa, hatina kurasikirwa riri neumwe chete pamafashamu emvura. Asi ngoti matsaona ndo atakangosangana nawo asi hatina kuzosvika pakure kuda munhu akafa.
Pane vanhu vakakuvara?
Varipo vakakuvara nevamwe vakatogwawo nemvura. Very sorry, panharaunda yedu panapa tine vamwe vakatogwa nemvura.
Vaangani ava?
Vaverengwa vatatu izvozvi. Vamwe vasati vazvikamwa ndo vasati abatana pamwe chete timbosangana tichikurukura panyaya yemvura iyoyo.
Mumwe mugari wekuChipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, vachitaura vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weChipinge East mudare reparamende vaMatthias Matthew Mulambo vebato reMDC vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti vanhu havasi kufara nekunonoka kuwana rubatsiro zvokuti vamwe vangavoronga kutoratidzira.
Kuchipinge isi zvino panyaya yemvura, mvura yakamira, asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu, havana chikafu chekudya, havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta, havana matende, vanhu vari kurara panze. Nanhasi uno mavhileji medu vaipa vanhu vatatu, vanhu 40 vakawirwa nedzimba. Ndo dambudziko ratinaro nanhasi uno, hakuna chati chauya kuno.
Chii chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika?
Izvo ndo mubvunzo waakutotinetsa manje kuti zvazombofamba sei. Tiri kungonzwa muredhiyo nomuTV kuti zvinhu zvadhonetwa, asi paground kusvika nanhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chatichauya. Ndaandochifonerwa nevanhu vekwabangira, ndichifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko MP zvino zvetiri kuzwa zvimatsiriro zviri kupi? Nanhasi uno hakuna chatichauya.
Ko ivo vana mudzviti vari kuti kudi?
Nhasi uno ndaandochivafonera kubvira makuseni ese, asvika vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kunzwisisa kuti chikafu chichauya rini. Hapana anga achibata foni. Saka ndiri kufungidzira kuti mande ndo kwatichaenda because mangwana isatadhi havagone kunge vechishanda. Havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma. Asi tiri kuzova kuti kuChipinge kunoku kune disaster yakaitika, kana kuti vatizira kuchimari mari kwega here. Handiyo kuzvitichaziya kuti zvafamba sei, but kunoku tinoda DDA yefood, tinoda DDA kuti vanhu vapuwe mbasha.
Mumiriri weChipinge East Mparamende vaMatthias Matthew Mulambo veMDC vachitaura vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipanga mazano zveAmerica neChina zvinoti zvafambira mberi munhaurirano munyaya dzekutengeserana pamusangano waitirwa muNigeria nhasi. Muzinda weWhite House unoti kutaurirana uku kuchaenderera mberi pamusangano uchaitirwa muWashington DC svondo rinouya. Vakuru vakuru vari munzvimbo dzakarohwa necycloni Idai muMozambique vanoti uwandu hwevanhu vabatwa nekorera hwakwira kubva kuvanhu vashanu nemusi wechitatu kusvika pavanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe nezuro. Hurumende yazivisa kuti zvikoro munzvimbo dzakarohwa necycloni Idai zvichakasika kuvharwa uye zvichizokasikawo kuvhurwa. Asi munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe varaymond Majongwe Vanoti danho rekuti zvikoro mudunhu iri zvikasike kuvhurwa richakanganisika sezvo zvikoro zvakawanda zvakaparadzwa uye misha yevarairidzi yakaparadzwa. Vamajongwe vanotaura izvi mushure mekushanyira nzvimbo dzechimanimani nechipinge dzakaparadzwa nedutu mupengo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Zvandakaona kuchimanimani nekuchipinge zvinotyisa, zvinorovesa hana. Kuti matombo akadzika mugomo akatora misha nemvura zvikatora misha yevanhu vakaenda. Magrosa pane pangu panonzi papikok. Nokuti pane masoro ainzi akaoka kuma1940 akaenda nemvura. Vanhu vanga vari mukati vakaenda nemvura. Mota dzimwe dzazvino vanhu vakapaka dzikaenda nemvura. Kureva izvozvo namba yevanhu vari kutaurwa vanhu vakaenda nemvura vanogona kuwanda kudarika vanhu vari kufungidzirwa. Ndine zvidzidzo zvakawanda zvandakaona. Nepamusoro pekuti vana vandakataura navo vari kungochema, varairidzi vari kungochema.
Tichitarisawo kuzvikoro, zvikoro zvingani zvamakaona zvakaparadzwa uye zvakaparadzwa zvakadii?
Tikutarisa zvikoro hongu, asi ndikandasvika kuchikoro iko toda kutaura kuti varairidzi vakawanda vane dzimba dziri munharaunda kubva kuchipinge tikapinda mukopa tikauya kwamachongwe. Nekuti vamwe varairidzi ava varairidzi vanodzidza muzvikoro hongu, asi malocals vanogara mudzimba dzavo, dzimba dzavanogara dzakaenda nemvura. Kureva kuti pane vanhu vasitorina zvavanazvo. Then tozoenda kumabuilding ezvikoro. Kune zvikoro zvakawanda zvandakaona kuti matenga akabva, mawalls aidonhera mukati madesk, nemabhuku anga ari muzvikoro akawanda acho akatota. Kureva kuti kana matextbook hakuna, mabhuku ekunyorera hakuna, madesk akapwanyika. Kureva kuti kuri kuda kutoti kutoitwa fact finding yekuti koitwa sei kuti tiite rehabilitate zvikoro izvozvo. Nepamusana pekuti haiwa zvandakaona zvinokunda kwamakurisa.
Saka zvikoro zvingani zvakaparadzwa necyclone idai?
Kana ndichitarisa zvandakapfuura ndichiona ndogona kutosvika pa1314. Asi zivai kuti kumberi kwekopa ndakatadza kutonokusvika nekuti hwana hakuna mugwagwa. Tuvese vandaitobvunzana vaiti munogona kutadza kudzoka kwamuruka kuenda.
Tinozva kuti hurumende yazivisawo kuti zvikoro zvemudunhu iri zvichakasika kuvhurwa. Munoona zvichinge zvagadzirira here?
Vanoti zvikoro zvavhurwa, madeska acho haako, mabuilding iwo arida kudonha haana kugadzirwa, migwagwa yacho haina kugadzirwa, maticha haana kuwana solution. Saka vanenge vachivhura zvikoro vachienda kunodii, nekuti kwekufamba nako kwawacho hakuna. Saka even tikati zvikoro zvakurumidza kuvhurwa, vanokurumidza kuvhura vachienda kupi? Saka zvokuti zvikoro zvakurumidza kuvhurwa haisi solution. Ngapaitwe serious national position yekuti voita sei nenzvimbo iyo, nekuti pari kuda kutiitwa serious relocation yevanhu. Nguva yekuti vachibviswa kune zvataonapa yakwana.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare mumarondera neStudio 7. Bepanhau reHerald rabvuma nhasi kuti raiita basa raro rakarerekera kuZANU-PF musarudzo dzakaitwa gore rapera, rikati richagadzirisa mashandiro aro sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Izvi zvabuda nhasi mudare rekumasvingo zvichitevera kuendeswa kweHerald neZimbabwe Broadcasting Corporation kumatare edzimhosva nesangano reVeritas. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Gweta reVeritas vaDag Coltart vaudza dare redzimhosva kuti ZBC neHerald dziri kutyora chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika, icho chinosungira masangano enhau ari pasi pehurumende kupambikana yakaenzana kumapato ose zvematongerwo enyika.
So basically the nature of the case is we are seeking to enforce section 61 subsection 4
kuti section 61 subsection 4 yebumbiro remutemo yenyika kuti ritevedzirwe nemasangano enhau aya. Iyo inotinofanira kusava nedivi ravakarerekera, uye vanofanira kuva kupamukana yakanzana kuvanhu vose vane pfungwa dzakasiyana-siyana mukubudisa nhau dzavo. Iyi ikodzero yemunhu wese, iri mumutemo. Saka tiri kuti veHerald ava vanomboti havasi vehurumende, asi ivo vari vanofanira kutevedzera mutemo uyu. Zvisi zvichabuda mudare hatingazvitauri, tamira kuti mutongi atipe mutongo.
Vakota tvaudza dare kuti munguva yesarudzo gore rapera, ZANU-PF ndiyo yakawana nguva yakakurisa munhepfenyuro yeZBC uye mubepanhau reHerald zvichienzaniswa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mumapepa ari mudare, ZBC iyo ndo yaita yekutanga inofanira kupindura zvairi kupomerwa neVeritas, uye Herald iri yechipiri. Vachipikisa mashoko avakota, gweta reZBC vaEvans Moyo varamba mhosva iyi vachiti nhepfenyuro yavo iri kuita basa rayo nemazvo uye inotefenyura nao zvakaenzana pasina kutsigira rimwe divi.
Position yedu se takamira ZBC ndeyekuti ZBC haina chakakanganisa. Hauye kudare kana uchinge usasina chakanganiswa. Saka pakuona kuti ndiko kuti hapana chaisa pamberi pedare zvinotaridza kuti pane chakakanganiswa neZBC. Saka court haiite on feelings, inoita on evidence. Saka position ndeyekuti hapana evidence kuti tine zvatakakanganisa. Zvingaite kuti vangauya kudare vachitsvaga.
Saka munovimba here kuti dare chapamutongo unoenderana nezvamuri kutaura?
Tinotarisira sekudare.
Asi Herald haina kutumira magweta kuitira kuti imirirwe mudare mushure mekunge yabvuma mhosva yairi kupomerwa ikavimbisa kuti ichagadzisa maburitsiro aichaita nyaya dzayo. VeVetus vakaendesawo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudare pamwe nesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe asi yazovabvisa panyaya idzi mushure mekuona kuti vange vasinei nenyaya iyi. Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati vachapa mutongo wavo munguva pfupi inotevera uye vachazivisa magweta evanga ari mudare zuva ravachapa mutongo wavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Kandri Maramba.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. PaFacebook page yedu yeVOA Shona nasi tangatiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu reChimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo reHurricane Idai. Marita padara, nyangwe chipinge inochema. Yehova Marita padara. Wakauya dutu rinemvura ndokuparadza misha yedu.
Muri kutaura naMemory Mutangi.
Makadii ko amai Memory Mutangi? Ndimi vekubhikita.
Ya, ndimi vekubhikita machifu Marozva.
Ehe, titsanangureiwo kuti kwakamira sei ikoko kubhikita nekuti vazhinji vari kunyanyotarisa kuChimanimani asi toziva kuti kumasvingo makasanganawo nedambudziko iri. Kwakamira sei?
Ah, kumasvingo vanhu vakasangana nedambudziko. Dambudziko riripo nderekuti mvura kunaya payakaita yakasiya yaputsa dzimba dzevanhu dzakawandisa. Ah, dzimba dzakaputswa dzakawandisa zvokuti muraini chaimo chaimo munogona kuwanikwa musha umwe nomumwe wakaputsika imba. Dzimba shoma dzisina kuputsika. Vamwe vachona vanotogara vakatoita zvokukumbira pokugara. Havana pokutogara zvachose. Kutaura kudai havatorina. Saka zvakaoma. Vakasara vachinguva panhene vakati wandei.
Imi zvakafambawo sei kwamuri?
Ini ndinotovawo neimba yakaputsikawo. Maputsikira yakatoita tinotozotenda Mwari nokuti vanhu takabuda taona kuti imwe yakuda kutodhirika ndokupinda mune imwe rumu. Tichibva tatiza futi imomo ndokuzondopinda mukicheni chaimo. Tichingoti pinde mukicheni iyo ichisara yatodii ichitosara ichidhirika imwe yachona iyoyo. Zvinhu zvizhinji zvakaita sechikafu chakanga chirimo hapana wakazokwanisa kuzotora kana chibagi kana chii zvakazongofuta kusvika tangozongoona kutoti hazvichabetseri chamera. Ndo masanganikira atakaitawo nazvo pedu iwawo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatanga mitambo yacho yemwaka uno nhasi masikati apo chakunda Harare City 2-0 mumutambo watambirwa muRufaro Stadium. Veruzhinji vari kutarisira rakanaka kuzvikwata zvavo mumakundano e2019 Castle Laga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muteveri wemutambo wenhabvu vaAutos Mashonganyika vanoti Pure Platinum yakawana zvidzidzo zvakawanda izvo ichashandisa makwikwi egore rino.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
FC Platinum yakarasikirwa naSoccer Star of the Year Rodwell Chinyengetere uyo akaenda kuSouth Africa asi kugona kunenge kudada ichine vatambi vayo vese vakavabatsira kutora mukombe weligi uyu mwaka wapera pamusoro panhamo naMurwira. Vatambi ava vagara zvekare kwemakore akati wandei vaine murairidzi mumwe chete Norman Mapeza uyo ave kunyatsonzwisisa matambiro avo. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatinashe museti vanoti vachitarisa zvanga vachiitika panguva yezororo vari kuona zvakaitika mwaka wapera zvichidzokororwa zvekare gore rino. Vamuseti vanoti semaonero avo FC Platinum nengezi Platinum Stars iyo ine murairidzi mutsva Ero Agbai ndidzo dzine mukana wekuita mashiripiti mwaka uno.
FC Platinum se timu ine mukombe izvozvi, we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari na coach Munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Vamuseti vanoti zvimwe zvikwata zvakatanga vatambi vatsva vakawanda zvakaita seCapes United, T1 nemanika Diamonds zvinokwanisa kutatarika.
Kujela ndokuchanetsa manyika Diamonds ayo inokwanisa kudi kuva yakashandisa mari yakawanda asi vachatora nguva kuti vasvike pane zvimwe zvikwata zvagara zvakabatana.
Asi mongorori wemutambo wenhabvu vapfara ikambamura vanoti ivo chimwe chezvikwata chinoteverwa nechaunga Capes United, Dynamos neHighlanders ndicho chichatora mukombe uyu. Asi vakambamura vanoti vanoona kunge Highlanders iri iyo ichaita zvidavado.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo mukombe.
Highlanders neCapes United dzaive pamusika dzitenga vatambi vatsva vane mukurumbira, asi Dynamos yakaunganidza vatambi vatsva vechidiki nevashoma vanozivikanwa vakaita saEdward Sadomba uyo aimbotamba kuSudan nekuLibya. Sadomba ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata chake Huchi nemukaka.
Tinotarisira gemu rese rese rachasangana nao tinotarisira kushanda nesimba tipfuure zvatakaita gore rapfuura.
Mitambo yekutanga yemwaka uno iyo iriko svondo rino yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Highlanders, Chicken Inn vs ZPC Kariba, Mushowani Stars vs Dynamos, Chapungu vs Blower Chiefs, Sondo Capes United vs Manika Diamonds, Triangle vs Ngezi Platinum Stars, Wange vs Yada, Herentals vs Tier 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo Tigerebo tichirangarira muimbi Tedious Matsito wechikwata chengwenya Brothers akashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe mauto arikubatsira kugwerwa kwechikafu kuManicaland oita tanga wandida kumadzimai arikuda chikafu kuchimane mani. Vanhu vakawanda vochema-chema nekushaya chikafu mudunhu reManicaland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngolwesihlanu mhla ka 29 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqula la kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini ikakhulu ukungena ebulenjini be-intanethi. Ibandla le-MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukansila we-Country Park koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo engangu eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManicaland leMaswingo labulala abantu abafike phosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lokunye kusenqabela ukuthi basebenze ngesiqubu abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalele parliament umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imichina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Ukusenjalo sixoxele unkosazana Dube weChitsumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Thina lapha singathi nje lapha ala elathini ukuna izulu leli izindlu zesibamanzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga. Kona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elathinayo leli. Zayenza ngani izulu seliyebali ningi phakathi kwenzi. Kodwa ukuthi zadilisa azidilisanga. Lapho thwe elokuzeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu kuthiwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilika sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akula muntu ofileyo.
Imigwaqo-ke la mabriji njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingaba lokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizwela lazwelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukoma njengeyana iplaswanga phandle so yagebeka esimeni o kwa kuti lanu waridu kuti so tunabuye kuti eni nizuli kumbe kwa kawuye pepo eani layo kuti nikangele kuti kumile aikinanga njoba iplaswe pakati panja iplaswanga apa isemende yaba lutwani so niyare ni dauti lanu kuti umene lanu mzadileke lwalapa yonizi yako na hii wani
ema simini kunjani njalo ukudlali lakho yini
uyasilako siyafa indlala siwa sibila sikulukhuluma amanga indlala ikhona ikhona and njoba lapha izini basala lokungamasimo amanye amasimo sibila siselawo ukuthi uyabe kusiphele kwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimo athathwa he kuya akusithathanga kuhle uyaqhwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yiko ukuyabe kukhulunywa kodwa siqhele kanzima
lo Nkosazana Dube sixoxela ye-SH Sumbanje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini we-internet. Amankampani la agoqela i-Econet le-Net1 azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuleviki. Kodwa isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayehlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe iyevele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa iinternet kumbe ofonayo kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele abantu nababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho ukuthiwa phecelezi telecommunication kulapho sekusenziwa khona i-business kulapho sufunda khona nxa ungumntana esikolo kulapho sukhulumisana khona nezihlobo labangane ususenza yonke into ku-internet uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini i-internet kusho ukuthi ama-business amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza amacustomer ukuzuza abathengayo kanti ke abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedata sisenziwa kuinternet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona laphana ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu uthi ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona laphana ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje
akhona yini amanyathelo elizawathatha
manenga amanyathelo esizathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulele emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokho kukhwela kwembadalo yama foni leze bulenjini internet
lo ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association ibandla leMDC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancindise ukukhetho lokudinga ukansela weCountry Park wobulawayo Waluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho obathabile masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukansela wabo. Kulabantu abalichumi lasitshiya galombili abakhankasela ukuncintisa kulolukhetho. Lolukhetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singela muntu ngemva kokubhubha kwaye ungikhansila umnumzana Hapson Nyasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. umgcini sihlalo we-MDC unkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli ye-MDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
U-advocate Nelson Chamisa besilapha namhlanje e-Country Park sihamba lobaba u-Honorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uZulu wase-Country Park ukuthi candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Alderman Colette.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
Kodwa-ke hayi sengibhodile e-Country Park, ngikhuluma labahlali be-Country Park bakhanya bengi-accepta, bayatsho nje ukuthi hhayi buyela uzoqedisa umsebenzi wawushiyela endleleni. So bengikhakelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa, hhayi ovele senqobile kudala yimi. I-ZANU-P F la iyazama, siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu, kodwa-ke ngibona izolo ntambama ngabo-7 kule gonyethe beliwile linika abantu impuphu, sithethini abantu kabathathe impuphu, kodwa nxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uza kunika futhi enye i-5 kg ngemva kwe-38 years. Ngawina mna ama-primary, so lowana waluza ube fanele ukuthi aye withdraw. So kulabanye esibone ngani bayamuyenga kumbe ngabe sesebenza lezanu mpilo, ngoba nxa sesala umthetho wephathi enguye wafila yedi afidavita sikwazi ukuthi sesithuni. But-ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxotshwa ephathini, kasekho ephathini, kasambali njengelunga lephathi.
Umnumzana Albert Ndebele, umhlali we-Country Park, uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukhansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicele ukuthi ozangena whoever uyabe esevotele wangena, sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabila nemigwaqo, engakabila manzi, akula mabriji, akula ndlela ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo. So bengasebenzisi abantu labana bangale so that bakwanise ukungena ehofisini. Kabame ngamazwi awabe bakhulumile after elections, uyabe ngenile egcwalisa into zakhe abe sikhulumile before elections.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncediswa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Isikhathi ama-youth amaningi anathi utshwala kathesi abaye babhema imbanje. Sombone ngani bengasincedisa ngemisebenzi lendawo zenezinje zokuthi sibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa, sidlala noma amabhora amagenzinje achiyeneyo amaningi.
Izakhamuzi ze-Country Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba, bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe, izithembiso abazikhulumayo khathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakwele-Bilitani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo, leyodwa eyokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa. Abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Ungabizwa ozwayo lamhlanje edolobheni lakobulawayo eFamona Fire and Ambulance Station, lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-acting town clerk uSikhangele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBilitani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe sile uhlelo lokuphethwa kwe-first aid training yethu sile Operation Florian. Maybe abalaleli baye bekwazi ukuthi kuhlala kusenzakala iminyaka yonke in the last since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazenelisanga ukufika ziloko zimelela ukuthi sizuze foreign currency sizisuse England. Kodwa ke Operation Floreno ebuyenelisile ukubuya lemoto eyodwa icontainer ebigcwele izinto ezinenge besizidinga ezifana le equipment yokuattend ama accident, ukuattend imlilo, ama helmet lokunye kunjalo, ikakhulu njalo okunye okuqathe kuleyo lonyaka bekungama spare parts ezimota lezi abahlala bezileta.
Wengeze ethi lamanye amakhansili azathola izipho kulokhu abakuphathelwe i-Operation Florian, loba nje bengasabizanga amanye amakhansili ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba lemali eyenelayo.
Namhla ke esibe labo abazathola labo kulutshwane okuphuma kwenalo imoto ebuyileyo ngamakhansili eKwekwe, Gweru, Zwishabani, Maswingo, Gwanda, Plumtree, Victoria Falls, Wange. So bazathola labo kokunye lonyaka sisababizanga ku-training ngoba bese sibone ngani siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lwe-Operation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBhilithani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika.
Hlelo lwe Operation Florian siyabonga kakhulu, kodwa impahla adumele siyiqhwijelwe namhlanje ngayekafike elizweni lokhu se-UK khona le siseswela imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapho impahla leyo, kodwa sinethemba lokuthi kusaphela umnyaka siyabe sesikwanisile ukuthi leyo mali yamadola e-America afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo siselele siyilethe.
Umqondisi wohlelo lwe-Operation Florian umnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili.
Lonyaka sifike sa-train abantu befabricate kuzothi bebekwazi ukuthi becitshe umlilo. Sibaphathele izimoto ezokucitsha umlilo ezimbili le ambulance eyi-1.
Umanjinela obona ukucishwa komlilo acting chief fire officer ebulawayo city council fire and ambulance service umnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela michina yokucisha umlilo lezimota sezifile.
Yeah, Operation Florian isincede kakhulu kakhulu ngensizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona, njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lathi si provide i service kobulawayo i service engcono.
Ubudlelwano be Operation Florian uqale ngo-2011 njalo lonyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola eMelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacisha umlilo lokubafundisa. Abafundi abayisithupha lababalisi babo abasuka e-University of Central Lancashire eBhilithani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo eyenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho wecyclone Idai eManicaland. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSusana Kaputova oleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethusela okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenquda embusweni. Umqondisi wenhlanganiso ezizimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazula othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs silama group ehlukeneyo, silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle kumangalisayo, bakhe izikolo, bagebha amadamu, bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezi nhlanganiso ulungisiswe.
Abaku human rights laku democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kukahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma-NGO abona aku-humanitarian labalwela i-democracy babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimeleyo e-Family AIDS Caring Trust uthi noma behlangana lalolu dubo lomumo nje injongo yabo yikuphathisa uZulu.
Lokhuyana sihlangana lakho emsebenzini yethu, imisebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangaze kaningi kakhona. Manxa sikhuluma ngombangazwe sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna ezempangazwe. Yebo, kulabanye maybe abathanda izembangazo, kodwa iningi lethu njengama-NGO sikhuluma ngento eziphathisa uZulu. Kathi esivele sikhuluma nje anjakwazi kule cyclone nalaye iDai, ama-NGO amaningi aphume phandle adinga imali. Akhona vele khona leshimani mani la khona leshipinki enceda esebenza phambi lohulumende.
Ingcitshi esikhulume nazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje, kodwa usuka ethuse ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zigcina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo, kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhatshana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo wezulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana lozulu kulezo ndawo okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlale esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe, ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentongo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday.
Waza Friday namuhla sikhamba lobheke inkosi Ngwenya. Uphethe idlalade lakhe elisha elesihloko esithi ubambo lwami. Umuntu ngameli inkomo uyalandisa.
Ulelise Inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlalate lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilichumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Ngizalwa eLwagwelu eMangwandi
kwezomculo njenga wonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nasesontweni
sizobonana laba bade basiya kulomhlaba ngenxa yezipho intando kaNkulunkulu ithi
Kaka womculo wakho lo ungwenya singathi ngumhlobo bani
kule ngoma lezi bengizama ukreate something like beat yami ngibe yimi ngedwa nje bengifuna ukwengena kakhulu kusindebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana kona afropop kunyana ne track ye one nje gospel so kahle kahle yi mix kodwa ngifuna ukugcila kakhulu kuleyo beat le ngizama ukuyicreate enjanyana
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi
ngenze mama mntane akala ngenzini Inzulu zonke ma
tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya
ngisasejoveke kwamanje ngalithola kusazini sibanda inumber zakhe ngezithi +27781431409 or ulithole la kimi kubheki inumber zami zithi 0789410999
Hayi isikhathi sisavumi jahale zansi ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli
kubalaleli bakithi siyacela please disupporteni abaculi bakithi sixhasaneni sithandazeni futhi uNkulunkulu uyasithanda sonke
uphuma ke enkundleni ubheka inkosi ngwenya ngale ethi insumansumane
le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Insumansumane le ndaba Insumansumane le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Ave suave siti
wena Wathethe kazi labantu wena
Ithi ngave suave siti
wena Wahlume zabantu wena
Ave suave siti
wena Ungumbulali wena
Akulunganga
umculo kaBheki Inkosi Ngwenya isithi insumansumane yendaba kudlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke sikhangele ebezikhokhela iqula lakwele South Africa elincediswa izinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadelekayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.